Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosanga na shakare manero anasi, uru mstuwe chishanu njira 7, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepinyo yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Dichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndingangobeza zvitarani zvavamufambiri zvavati anhu madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi nonsvageni chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamufambiri kundati vasvika pamota yayo handisizva kuti vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota mota yatodi yakutomuka ndinotiza kudi kuonana navo.
Nengo ye MDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCOVID Allowance iri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo panyika Growth Point kubikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati. Godfrey Mutimba anochipa nyaya iyi.
Vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motokari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai wavamupanduki amai Sheila Zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Ndingangobeza zita rani ravamupanduki ndobva vati anhuwo madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi ndinonzi Sajeni Chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupanduki. Vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona kana iri nyaya yemadiki yachiitwa makuseni kanzi no kundati vasvika pamota yayo handisizva kuti vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota mota yatodi yakutomuka ndinotiza kudi kuonana navo. After maminutes ndobva ndazotraya kufonera foni yamupanduki sezvo vaenda naye. Pandavafonera vabvongonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita office dorobhi yavanga vachienda nayo but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya vakati ndiri kupanwa dhuze nemutongo pahospital ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai Zvadamupanduki vati vamangana nyaya yekumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nhari mbozha yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwacho Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCAU Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati chokwadi kuti vajon mupanduki anova mumwe wememba vemayouth edu vemasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi asi vatinofungidzira kuti vanga vavashori kana kuti vatingati maagencies anopf anoda kuita kufundisira vanhu vemupikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakaya akatogwa kuti mapurisa aite investigation yavo. Isu sevechidiki vemuno masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi tachigara wezanupf Masvingo varobson Mavhenyengwa vati vasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikonyesa mutemo wenyika
kuti hangu mataura ndisa nda shinzwa iso son telefonza kwa nyika kwa chukuni nisindi ya kadaru ini asinye ndilongo zani chukuti siwa nisa mtifu atiko nikita shonsha kadaru sirivano nwaka mchemu sirivano nchikita mchemu ayo ndiku watu wanjimbi napinda fanya eto doi kiso msangana ati daru isu sindi chao hangu kana kune nisindi ya kadaru pati wano kuna zeru ya rivano nguku na naopanisu wakuna kutikuti sanu pifu atina wano watambo tumazi samtia
asma mtubuki wati chaito kuna wampanduki sinora kizapache na kuchukura kweko zero zevanu wanopikisa urumende pango iyo nyika yao kazira vita sarazo zema by elections muna kurume
saka saa diskufara suwe shibiki ende titari sila anema by election na tusaka anawati na umuno kumangwenezi chivi na mashungu ebe no na kutisa no pf ya funga kuchashemiri konga saka titari sila kutisu sema yu chaange tishimira panjumbo kutra kutisare kawabere kwedune wangwe wedu achi abita kutuwa zinyangariswa tunofangwa kumira defender atuwa kukuchiki zibwa tunofangwa kuziwa kuti kana mukaona chungo machori risa choda kubaruka
mudzimai wa mpanduki ati arikutika zvikuru uye vana vatatu vakaona kupamba kwakaita baba vavo mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzira ane matatu kupamba kwava mpanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha zvambe mawere kwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri veZANU PF ndakamira Studio 7 Masvingo ndine Godfrey Timba.
Komiti ya pamusoro mbukara wechidiki mu MDC Alliance vama komborero haruzivishe vapiwa mukano wekutongwa vachibva kumba nedare repamusoro re High Court pamosha yavari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vepakambani ye Impala Car Rental gore rapera. Thomas Siripasi anotipanya iyi.
Tongi vaviri vedare repamusoro vanoti va Joseph Chilimbe na va Rogers Manyanga zeforoma vatura mutongo wekuti vaharuzivishe vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. Izvo zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende avo vati hapana chikonzero chekunyema vaharuzivishe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharuzivishe vaSimon Chabuka vati vafara nemutongo wedare.
Anzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Ya mari yechibatiso yabhadharwa makomborero aruzivishe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda, asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Siziva vati vaharuzivishe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharuzivishe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburitswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavaenzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya, asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hweCovid-19. Panyaya yavapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi vaharuzivishe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharuzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo wesechutary instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Dano ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro rekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda tagwirei vanhu vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane hupfumi hwakawandisa vari kuviga kunze kwenyika izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe noupfumi hwakawanda vatagwirei havadi kutaura nevatori venhau pamusoro penyaya idzi vakazembe vati kutora passport yechimanje manje kana kuti e-passport nechimbi chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuamerica uye passport isiri yechimbi chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuamerica mune imwewo nyaya vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Bazi rezveutano rakazivisa nezwiro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nemumwe chete 1121 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere kana kuti 5108 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri ane zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 220,178 kuchitiwo vapora kubva kucovid-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 4,153,879 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,169,785 vabayiwa nhomba yetatu kubva zvayatanga kubayiwa musi wazvita 27/2021 vava zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevatatu kana kuti 9,503 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 asi nyanzvi dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino haufadzi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti hurumende nemasangano akazvimirira vanofanirwa kushanda zvakasimba kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobayiwa nhomba yetatu Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penhomba yetatu iyi pamwe nezvirongwa zvekubayiwa kwenhomba asi vati havasi munyika tatadza kubata vavati titaure navo amai Joeline Chimonyo sezvo nharembozha yavo yanga isingabatiki asi varusike vanoti panofanirwa kuitwa zvirongwa zvinoita kuti vezveutano vapinde muvanhu vachibaya nhomba idzi kana nyika ichida kusvitsa uwandu hwainotarisira kubaya
ini ndakawana mukana wekuenda kunobayiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda recovid-19 iyo inobatsira kuramba ichipa dziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabayiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere checovid-19 zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobayiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo
muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudzire yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaura iyi
pandakaenda kunobayiwa inini ndakanobayiwa kupare renyatwa hospital ndakasvika pasitorina munhu kana mumwe chete zvake izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa vanhu varida kuramba vachipihwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kurukuwani kwa idzo nomba idzo zi, ze booster idzo zi, kana kuti nomba ze tatu. Uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibayiwa ndanani, kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobayiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yetatu iyo kubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududzese zvakaitika padzimwe nhomba idzi, nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapiwe dzidziso yakakwana. Asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobayiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanyoda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare. Angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura, vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobayiwa, kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikanawo here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyo?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa.
Ava vanga vari mukuru wecommunity wekugroup on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yashika nguo ya kudeti mbotari sajaitika kune zimwe nyika. Wakuru wakuru vemu Kamerun vabatana nemazana nemazana ewe chitendero chechi Muslim nema Kristu vachinamatira nyika kuitira kuti mitambo yenhabvu yemakwikwi Africa Football Cup of Nations ave nerunyararo. Chikwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi chakapika kuti chichavhiringidza mitambo iyi. Mapurisa anoti chikwata chevarwisi ichi chakaisa bambo nezuro murimwe guta riri kutambirwa mitambo iyi asi hapana akakuvara. America neJapan dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chitsva chemakore mashanu mukubatsira nemari inoshandiswa nemauto emuAmerica ari muJapan. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekuchidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Vamwe vashandi vehurumende vari kushora danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekuvapa mari iri mumadhora ekuAmerica yekuti vabatsirike munguva yeCovid-19 vachiti chavanoda kuti mihoro yavo ive iri mumari yemadhora ekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaonekwa neStudio 7 rinoti hurumende ichapa mari yekuti vashandi vehurumende pamwe nevari pamujandigere vabatsirike munguva ino apo chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Gwaro iri rinoti vashandi vehurumende vachawana madhora $11 nemashanu ekuAmerica ukowo vari pamujandigere vachiwana madhora $30 kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana zviri zvechokwadi izvo zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuona kuti chichemo chevashandi vehurumende chekuti vapiwe mari yemuhoro wavo mumari yekuAmerica chiine musoro. Asi vati kupiwa mari yekuti vabatsirike iyi hakuna zvakunobatsira vashandi vehurumende sezvo uyu usiri muhoro. Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, wadza Studio 7 kuti varungonzwa nezvegwaro iri pamadande mutande. Asi vati sangano ravo riri kuramba rakasimba nerekuti vashandi vehurumende vawane muhoro mumari yemadhora ekuAmerica.
Tombozivi kuti the official position in government here in Kalta is isusu tunomiza zvinouya patafura zvauya patafura ndozvatinoti kuti isusu nyange kwatiri zviri official saka pane zvino handina zvandingada kuti nditaure nezvazvo tinomirira meeting iri kuitwa svondonouya meeting iyoyo tiri kutarisira kuti feedback kubva kugovernment pane zvatakatura muna December zvokuti tinoda iye zvino kubhadharwa nemaus dollars
hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vehurumende vapaul mavhima kanawo munyori wepublic service commission vajonathan utaunashe sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwe vachitaura nestudio 7 munguva pfupi yapfuura vamavhima vakabvuma kuti mari yepenjeni iri kupiwa vari pamudyandigere ishoma zvikuru vakati hurumende iri kugadzirisa izvi mutungamiri weeducators union of zimbabwe muzvare tafadzwa munoda wafa vanotiwo hazvibatsire kuti vapiwe mari yekuti vabatsirikane iyi sezvo ichigona kuzomiswa chero nguva
isu seeducators union of zimbabwe tinosuwa zvikuru nekuti mashure ekukunge tabirwa muhoro wedu kwemakore matatu nehurumende inoita zvatingatimo kare yekutipa $75 deposit allowance sevarairidzi tinoona kuti tiri professional tinotarisira kuti employer wedu atibate zvine chiremera chinodarika ipapa dai hurumende yanga yakwanisa kuti itipe muhoro wedu we$540 ive iyo inouya iri cash covid allowance hayo youya iri RTGS
mutungamiri wezimbabwe teachers association varichard gundane vati zvinogona kuve zvakanaka kuti vashandi vehurumende vapiwe mari yekuti vabatsirikane asi vati chakakosha ndechekuti vapiwe muhoro wemadhora ekuamerica
takaona gore rapfuura kuti mushure mokunge mari yawedzerwa pasina nguva inflation inenge yabvisa value yemari iyi posara pasina chauviri saka naizvozvo zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuita urongwa kuti dzimwe mari dzinobhadharwa varairidzi dzinge dziri kumaunited states dollars izvi zvichaita kuti zvibatsire kuti varairidzi vakwanise kuti vange vachibhadharawo marenti anobhadha kumaunited states dollars transport inobhadha kumaunited states dollars chimwe chingave chipi nechipi zvacho chaungada chinotengwa muzvitoro umu chinoita kuti raramo yevarairidzi nemhuri dzavo iendeke chinenge chiri mumaunited states dollars kungave kudzidza chaiko tiri kuona kuti school fees yakunetsa isusu tinoshanda muzvikoro tiri varairidzi tobva tatadza kubhadhara school fees yevana vedu chokwadi kuti vana vangagara kumba here kumurairidzi achienda kuchikora achisiya vana vake vari kumba
mugore ra2020 apo chirwere checovid-19 chakaramba chichitekeshera hurumende yakambopa vashandi vehurumende mari yekuti vabatsirikane asi ikazomira izvi mushure memwedzi mitatu pave nenguva yakareba vashandi vehurumende vachichema-chema nerekuti vanoda kuwana mihoro yavo iri yemadhora ekuamerica sezvaiitika makore apfuura hurumende isati yamisa izvi muna 2018 asi hurumende inoti haina mari inokwana kuita izvi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
munhau dzemitambo hurumende inoti haina mari yekubhadharira vatsigiri venhabvu kuenda kucameroon kunokuzirira mawarriors kumakwikwi eafcon 2021 michael kariati anotipa nyaya iyi
sachigaro wesport and recreation commission vagerald mulochwa vati hurumende yati haina mari yekubatsira vateveri vemutambo uyu kunokuzirira chikwata chavo chemawarriors kumakundano aya vamulochwa vati vakasvitsa chikumbiro chevateveri venhabvu cherwendo urwu kuvakuru asi zvikanzi mari iripo inokwana chete kubatsira vatambi nevararidzi vechikwata chiri kukwikwidza ichi mutsigiri wecapes united ane mukurumbira vafrancis kaoa vanoti vari kukatyamadzwa kuti kutambura kwenyika kwapindawo nemunhabvu
kuenda kubhora vasina kana sapota zvinhu zvandikatyamadza munyaya yedzebhora muzimbabwe muno takononge kutambura chinhu chinofanira kugara chiripo papo ndapererwa then you expect my results panhu pakaita seipapo don't ever expect results and don't blame even the coaches even the players
izvi zvauya kwasara mazuva matatu chete kuti zimbabwe itambe mutambo wayo wekutanga uyo iri kusangana nesenegal nemuvhuro Asi, mnyori mkuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association, va Joseph Mchau, vanoti, vave kuedza masangano kana makambani, akazvimirira ega kuti avabatsire ne chimbi chimbi.
Takuto kumbirisawo kune vanokwanisawo vemakambani, vanofarira zvebhora, vanogonawo kana vachida kuti yamurawo, kuti tiendesewo vatsigiri venhabvu kuCameroon. Kana vakaitawo zvavo vashoma chero, pane munhu anenge achideedzera ariko kumateresu. Kuti ngatifambe vakomana.
Aka, kanenge kari kekutanga kubva muna 2004 apo Zimbabwe yakabudirira kekutanga kuenda kumafinari aya kuti nyika itadze kuendesa vateveri vechikwata ichi kumakwikwi aya. Aimbotambira Acadia United, Danny Jim, anoti hazvifadze kuri maWarriors ashaye vatsigiri kumakundano makuru akadai.
Kusaenda kuvatsigiri wenhabvu weMaWarriors chinhu chisingafadze, nekuti AFCON mukombe mukuru womuno muAfrica. Zvaifadza kuti vatsigiri wedu dai wange variko, nekuti vatsigiri vanoitawo kuti vatambi vaite manyukujuku.
Makore apfuura, vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa neZifa kuenda kumakundano aya. Asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvichitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. FIFA yakayambira Zimbabwe kuti ichaiswa pazvirango kana SRC ikasadzosa bhodhi reZifa rayakadzinga muna mbudzi gore rapera. Zuva rakapiwa SRC kuita izvi, randira 3 rakapfuura zvekuti vanhu vakawanda vamirira kunzwa kuti zvirango izvi zvakaita sei zvichatemerwa Zimbabwe neFIFA. MaWarriors ayo ari mugroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal aruda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubva na 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nenguwe MDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe mihoro yavo iri mari yekuAmerica, kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCOVID Allowance dziri mumadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanga nokugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agara akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 zikandlela 2022, ngubathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bantu sesizwile bantu mkhuhlane khathesi izulu liyana impukana ziba ziningi so sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edolobheni lapha kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi sisikhansile isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathaziwa okukhulu nokungavuthwa ngesikhathi bezivi zisithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-ID yakho nimele uyastrugle kumbe umele ugize manje ungadizele i-ID show i-right yakho bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time toyathwa umshini ofile so akuncede uyavukela futhi okomsithele uzothiwa kuthatha inamba
abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga e-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha kuwoza Friday Livies lejaha elisakhulayo uWillard Jimvandanyoni ocula umdumo kulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli okuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngomvimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezidlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulenani eligoqela abasilayo kulo mkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phosi amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe wonke omabili lawo majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa kungesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Rathitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imikhuhlane khathesi izulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesabuva le mikhuhlane edolobheni lapha kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi sisikhansile isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
Sibona kule ngcekeza lokhu isandla bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 eruthe le chabalala we-diarrhea konke lokho kuhambeka ukuhambelana nokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje izibi ebesizibona zilokhu zokuthelela isikhathi iyakhulu ngesikhathi sekhisimusi ngekhulini liba nezibi eziningi esibuyayo. Besilindele ukuthi i-city council kusomadolobha bethathe amanyathelo masinyane bekhuphe ingxenye ezibili ilahlelayo efunakabili yakugqinywa umkhuhlane.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona losomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika itipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imkoto yonke edorobheni. Okutsho ukuthi sikhanethi ukuthi siyafika umvulo imkoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphongi ulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye.
iCouncil yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinje ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Enye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiswa esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Inkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badube uthole ID bona bezalelwe lapha shu. Umuntu adubeke ngezalelwe eZimbabwe. Just ID. Hayi, uyavukela uzothola iyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile. Uzothola umtshini ufile. Idate yakho sidlulile. So kumele ubhukhe kuthi. EZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokhu abantwana abanye khathe sibafikile. Ma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona kumele uyastruggle kumbe umele ubhizi. Manje ungadizele i-ID sho i-right yakho. Bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time to the tomchin ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engazi.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana ingozi ziningi, kunje silusane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyene lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melisa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuyalayinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha lezulu liyana ukuthi bathatha ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi, le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesinye isikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samgeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaikula lokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka O le A level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umzimba wabantu abawulinywe kwisimo zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasozajezise abalime emachaphozeni ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Usithi kansili ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamunicipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZW 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal
crossing. Osubhode kule njini ejabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umunicipala uJezisa bephula imithetho yokulima lapho abangamelanga balime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingeze sazivalisa lapha. Ngakho uCity Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi ngawenza lento bengakalima abantu ngoba nxa usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna imbijana leyo khonaphana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamoshi ngoba sebonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident ukhulumeke ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolwalo luncane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umunicipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipal waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Dama.
Lalicho lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana nalobhubhane iCOVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe ayo i-Afrika we-AFCON ngesikhathi leZimbabwe liphakamele ukujeziswa yinhlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana useneliswe ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weLehaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa 43 ubika wayelisotsha kweleColombia njalo ubikwa ebotshiwe esethweswa icala lokuqoqa ukubulala kweleMelika. Umongameli Joe Biden uphayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwe bele-COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga okwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincome umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kwele South Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebicwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu ayisishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhela inkampani yezamandla kagetsi Eskom, yezokuthutha iTransnet, ezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshontshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lumbiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loko emakhansilini usetshenziswa ubuqilini. Ngesikhathi simukela lumbiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulumi sebandla lezaphu kwela South Africa umnumzana Canisius Nkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imiko yamakomishini ibone umuzulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile ireport, siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also a public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe layo isebenza ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizana seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye uchayela umnumzana Ramaphosa esihlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekile ke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhethwa yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo okujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo. Kuwoza Friday lezinye silejaha elisakhulayo uWillard Shimbandlanyane ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo msakazi weStudio 7 uIsra Jesus Fanda.
Kuli viki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke ekushisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWillam Jumandanyoni yena bamazi ukuthi uChins.
Mina ngazalelwa eBay Bridge angikhulelanga khona. My parents moved to saqala ukuhlala eWest Nixon. I did my primary level eWest and then I moved sayohlala eColumbon, so I did my ordinary level. Ngasuka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio, okay, X Studios.
Uchinzi ucula ekotuzathunqa sizothi ke usebenza nabo bani.
Imusic yami yonke ngiyenzela e studios kulama producers angu 2 uJega Beat lo yiKid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm a Afropop artist, but I ventured into producing some type of vibe, a different, which is called trap, my piano. I've had projects with my producer, Uyitki. I have several projects, and then this song, a series, Lay Oktuang Kwali.
Kona yena ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo wamapiano ke obuya ngeke kunono obuhle. Yena ke sithanda ukwazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane, but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana beNigeria laba oJoboy. Music yabo ilokunono obuchazayo. Le music yaseGoli amapiano lawa for age group yethu isound echazayo. So I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
Tshela ke balalela ukuthi wena utholakala ngapi umculo wako bengawuthola ngapi kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi
mina ku social media ngitholakala ku Instagram ngizibiza ngo William Chins ngile background yokuba ngu photographer so liyadibana lento eziningi zama photos ku YouTube ngikhona i account engisebenzisayo is called Madder Than Boys ile new release track esiyenzileyo kathesi okuthiwa ngukwayi and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chins.
Besi uhlelo hoza hoza Friday silijakelisa khulayo elicathulayo kodwa uzethunqa khona le kobulawa ke uChins ebesilaye igama lomunye uJesus Bala azihlangene njalo kwelizayo lisana. Don't really who you think I am. Don't really where you think I'm at. Right now. I'm living the life without room, yeah. Living the vibe that I choose. Me and my team will never lose. Oh, I'm on here. Oh, I'm on here. Call me, I'm a number, put no driver. I cannot, that way, no play tomorrow now.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawa eziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhanyelele kuphala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuweza Friday liviki beselejaha elisakhulayo uWillard Jimbwanda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPrasidis Jeremiah Nsithi libe le mpelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.